manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 11/2023 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Indini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare repamusoro reHigh Court rinorasa chikumbiro chevaimbo venhengo yeZANU PF vari kukwikwidza vakazvimirira musarudzo vasevhi yakasukuwere chekuti Statutory Instrument 140A iraswe vachiti inotyora bumbiro remitemo. Vatsigiri vebato reZANU PF vakasungwa vachipomerwa mhosva yekuponda nhengo yeCitizens Coalition for Change vati Nashe Chitsunge vanopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Apo sarudzo dzaswedera mapoto eCCC neZANU PF anovimbisa kuti achaunza budiriro munyika kana akakunda musarudzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro reHigh Court nasirarasa chikumbiro chevaimbo venhengo yeZANU PF vasevhi yakasukuwere chekuti Statutory Instrument 140A iraswe vachiti inotyora bumbiro remitemo. Statutory Instrument 140A inovandudza nguva dzekuendeswa kwemavhoti anotumirwa neposvo kana kuti postal ballots kuZimbabwe Electoral Commission kubva pamazuva 14 kuenda pamazuva 3 sarudzo dzisati dzaitwa. Asi mutongi wedare repamusoro Justice Tawanda Chitapi vati semaonero avo Statutory Instrument iyi haishandure mutemo wesarudzo asi kuti yakaitirwa kuti zeki ikwanise kupa munhu wese mukana wekuvhota. Godwin Mangudya anotipa nyaya iyi.
Munyaya yavo kudare iri vakasukuwira vakati SI 140A iyo yakaiswa svondo rapfuura nezeki paive kuvandudza mutemo wesarudzo. Izvo zvisingabvumidzwe kuitwa kana zuva resarudzo richinge ratarwa. Asi Justice Chitapi vatisemaonero avo zvakaitwa nezek hapana kutyora mutemo vachiti Electoral Act iyo inotara nguva yekuendeswa kwemapostal ballots kuzek inopawo zek simba rekutora matanho ekuona kuti sarudzo dzafambiswa zvakanaka. Kuda kwaizvozvo vati SI 140A idanho rakatorwa nezek nechinangwa chekuda kuona kuti vanhu zviuru gumi nezvinomwe vachavhota nenzira iyi vabudirira kuvhota vakati vanhu ava vaitadza kuvhota vese dai vatambira chikumbiro chavakasukuwere ichi. Asi rimwe ramagweta vakasukuwere amai Jacqueline Sande vati havabvumirani nemutongo waJustice Chitapi.
Naizvozvo kuti SI 140A yamhura kumbiro remutemo asi Justice Chitapi vapikisana nazvo vati aiwa kwete haina kumhura. Asi nesuwo toti aiwa kunyange tichivaremekedza Justice Chitapi zvekuti aiwa tiri kupikisanawo nekuona kwavo zvechokwadi kana uchinge wachinja mazuva kubva ku14 days uchienda kumazuva 7-3 zvinoreva kuti watochinja mutemo.
Vaenderera mberi vachiti vachagara pasi voona kuti votora matanho api.
Saka naizvozvo isu tichadzokera zvakare drawing board tinotarisa kuti toita sei asi tiri kutaura usi ruzhinji rweZimbabwe tava tiri kupikisana nezvatarwa.
Gweta rezeki vatawanda kanengoni vaudza dare kuti zeki yakatora danho rokisa SI 140A nekuti kwaive nenyaya dzakawanda dzinodarika zana dzakakwidzwa kumatare vanhu vachipikisa dare nomination court izvo zvakaita kuti zeki itadze kudhinda magwaro ekuvhotera nekumaendesa kuvavhoti vari kunze kwenzvimbo dzavanofanira kuvhotera nekuzoti vadzose kuzeki mukati memazuva 14 sezvinodiwa pasi pemutemo weElectoral Act. Vati kusvika nhasi chaiko pane nyaya dzisati dzapera kusanganisira imwe yavakasukuwere ndosaka zeki yaka vakaisa SI 140A yekuti mapostal ballots achidzorwa kuzek mukati memazuva matatu kubva pazuva rekuvhota. Vakasukuere pachavo vakarambidzwa kukukwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika nematare High Court ne Supreme Court uye vari kupikisa mutongo we Supreme Court mudare iri zvekare. Mune imwe nyaya, dare ramagistrate nhasi rapamukana wekubhadhara mari yechibatiso kunhengo 13 dzeZANU-PF idzo dziri kupomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga pamwe nekuuraya nhengo yeCitizens Coalition for Change vatinashe chitsunge svondo rapfuura muHarare. Dare iri rati vasungwa ava vabhadhare madhora zana ekuAmerica mumwe nemumwe uye kuti vamhangare kuGlen Nora Police Station kaviri pasvondo. Nyaya yavo ichatenga kutongwa musi wa11 mwedzi unouya uye vanhu ava vari kuramba mhosva iyi vachiti vainge vasipo musi wakaurayiwa vachitsunge uye kuti vakasungwa nekuti vanozivikanwa kuti vatsigiri veZANU-PF mumusha weGlenview. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangutla.
Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC vaNelson Chamisa vavimbisa vana veZimbabwe kuti vachagadzirisa matambudziko ari munyika kana vakasarudzwa musarudzo dziri kuuya. VaChamisa vataura mashoko aya pamisangano yavaita nhasi kuDete nekuVictoria Falls mudunhu raMatabeleland North. Musangano wavaChamisa waitwa nguva imwe chete nemusangano weZANU-PF uyo wakokerwa nenhengo yebato iri vari mutauriri weparamende vaJacob Mudenda kuhange uko vaudzawo vatsigiri vavo kuti ZANU-PF ichaunza budiriro kana yakavhoterwa zvakare. Vatsigiri vemapato maviri aya varatidza kuve nechivimbo nezvivimbiso zvemapato avo vachiti vanotarisira kuti achaunza shanduko kana akakunda musarudzo, asi vachikurudzira kuti pavandudzwe dzidzo nehutano pamwe neurombo hwavanoti vabata vakawanda. Ukuwo mutungamiri weZANU-PF vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vanga vari kumvuma uko vanonzi vasangana nenhengo dzekereke John the Fifth of Africa International Apostolic Church. Vakafanobata chigaro chemukurano nane zvekuburiswa kwemashoko muZANU-PF vafarai marapira vaudza Studio 7 kuti vaMnangagwa vanamata nekuwadzana nevanhu pamwe vachinamata vachinamatira nyika kuti irambe ichibudirira uye kuti irambe ichikunda pane miedzo yose inouya ingave inobva munyika kana inobva kunze. Sangano reBotswana Civil Society Solidarity Coalition for Southern Africa riri kukurudzira mutungamiri wenyika yeBotswana vaMokgweetsi Masisi kuti vatungamire vamwe vatungamiri venyika dziri mudunhu reSADC mukushora mirizhonga yezvematongerwo enyika inonzi iri kuitika muZimbabwe pamberi pesarudzo. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Kurudziro yemubatanidzwa masangano anorira kodzero dzevanhu muBotswana iyi iri kuuya mushure mekuurayiwa kwamutsigiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC vatinashe chitsunge svondo rakapera nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF uye sangano iri ratora danho iri sezvo muzinda weSaikuri muBotswana. Vanoona nezvekuburitswa kwemashoko muBokiskoza vataperwe Ndlovu vaudza Studio 7 kuti pamwe mamiriro ezvinhu angashanduka munyika kana vatungamiri venyika dzemuSandik vakatungamirwa navaMasisi pakufambisa shoko resarudzo dzisina mhirizhonga. Vaenderera mberi vachiti shuviro yesangano ravo ndeyekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvivhote murunyararo kuitira kuti zvido zvevana venyika yechipikirwa zvimwe zvinobuda musarudzo iri kutarisirwa kuitwa musi wa23 mwedzi uno.
Mhirizhonga iri kuitika muZimbabwe pamwe nekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu kuchatadzisa zvizvarwa zvemuZimbabwe kuti zvinovhota zvakasununguka. Tinotenda maruva tadya chakata kuti zvichabuda musarudzo zvichave zvido zvevanhu.
Mutauriri wehurumende Botswana vaJohn Dipo varamba kutaura neStudio 7 vachiti Zimbabwe nyika yakazvimirira uye Botswana ina mvumo yekupindira mune zvematongerwo enyika eimwe nyika. Pavakanobata maoko mhuri yakwachitsunge mutungamiri weCCC vaNelson Chamisa, asi mutevedzeri wemunyora anoona nezvemutemo muZANU-PF waFortune Chasi, avo vakamirira bato ravo pakusainwa kwemhiko dzerunyararo Vatu vese vanoita mirijonga vakafanira kusungwa nekurangwa pasina tsvete zvisinei nekuti wabuda mumba mani.
Hazvina basa kuti ndevebatori anenge awanikwa nemhosva. Mapurisa ngavaite zvavanofanira kuita. Munhu aende kumakotsi. Isusu semusangano achipindire kana munhu achinga atora mutemo auisa mumaoko make.
Vanorwira magaruro evanhu akanaka munyika uye vari mukuru musangano reZimbabwe Network for Social Justice Fatendai Mbofana. Vati vamasisa vangagone kutsiura mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa maringe nenyaya dzemhirizhonga nekuti ishamwari dzemandorokwati.
Pano tinetsei kuti vamasisi vaonekwe vachisoropodza hurumende yeZimbabwe. Vakawirirana kunge bhandi nebhurugwa vachiita zvirongwa zvakawanda wanda vachishanyirana nyika dzavo. Tinoona kuti pakauya vamasisi kuno muZimbabwe nyaya yavainyanyotaura nayo ndeyekuti zvirango zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe zvibviswe. Saka kuzoona mutungamiri akadaro aakutsoropodza hurumende yaMnangagwa kuti muri kushusha vanhu, muri kumbunikidza kodzero dzevanhu, muri kurova vanhu, hationi zvichiitika izvozvo.
Zvichakadaro, sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition riri muBotswana mushure mekukokwa neBokisi Khoza uye riri kuitawo misangano nezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara munyika iyi nechinangwa chekuzvikurudzira kuti zviende kumusha kunovhota musi wa23 Nyamavhuvhu. Sachigaro wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mtata vati zvizvarwa zveZimbabwe zvakafanira kuda nyika yazvo uye zvisasundwe mune zvematongerwo enyika. Gwaro rakaburitswa neZimstate rakaratidza kuti kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri makumi mana nezvinomwe kana kuti 47,000 zvinogara muBotswana. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Apo sarudzo dzasara mazuva 12 chete kuti dziitwe munyika, madzimai ari kutarisira kuvhota musarudzo idzi anoti anoshuvira hurumende inokoshesa nyaya dzeutano, kuvandudzwa kweupfumi, kuwaniswa kwemvura yakachena pamwe nekuvandudzwa kwedzidzo. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7, mumwe wemadzimai aya mai Melody Chikala vanove mugari wekuGoromonzi vati vari kushuvira hurumende inokoshesa nyaya dzeutano, vachiti vari kurwadziwa zvakanyanya nevanhu vanofa nezvirwere zvinorapika.
Tiri kudawo kuti hurumende yedu kumulike kumakliniks uku mishonga iwanikewo nevarapi chaivo chaivo vanonyatsogona basa. Like pazvirere zvekenza vamwe vari kufa, mishonga iri kudhura, vasikwanisa kutenga mishonga.
Mumwe mutori wenhau muzvare Veneranda Langa vaudzawo Studio 7 kuti pamusoro pekuda hurumende inosumudzira nyaya dzeutano vari kutarisirawo kuwana hurumende inovandudza upfumi hwenyika, vachiti vanhu vari kunonga svosve nemuromo.
Ndoda hurumende inogadzirisa ikonomi nokuti zvinhu zvaora munyika, hapana kana zvinhu zviri kufamba. Mari tiri kutotadza kuwana mari kumabhangi, mari yacho haishande futi, yadonha value. And then vashandi futi hapana zvavari kutambira. Vashandi vari kutambura zvekutoti vamwe vari kutotengesa maputi mumaofisi vasingaite basa. Saka toda kuti ikonomi igadzirike kuitira kuti vanhu tiwane value yemasalaries edu.
Muzvare Violet Rafemoyo mumwe mugari weMuharare vati musarudzo dziri kuuya vachavhotera vatungamiriri vanokoshesa dzidzo.
Isu vaengenashenge hatikumbira kuti kwanisa kunge ichienda kuchikoro vazovana vazhinji vasikwanisa kuenda kuchikoro vakagara zvekuti ukada kuzotangonisa mwana anotanga kuzotipa mwana 10 years tinhaakutanga kuenda grade 1 zvinenhaya yekuti mari haisikwandi mabasa ari kuita mashoma. Saka kuti vanozva chitiana chikoro zviri kunesa.
Mamwe madzimai ataurawo neStudio 7 atsigirawo kuti budiriro yenyika inobva pavanhu vane utano hwakanaka, achitiwo ari kutarisira kuti hurumende inopinda igadzirise nyaya yekuwanikwa kwemvura. Madzimai munyika anotiwo ari kupedza nguva yakawanda yaanofanira kunge achitsvaga raramo, achitsvaga mvura yekushandisa nemhuri. Mamwe mapato ezvematongerwo enyika ari kukwikwidza musarudzo dzemwedzi uno akaparura hwaro hwaachafamba nawo kana akakunda musarudzo dzo anosanganisira Citizens Coalition for Change ari kuvimbisa kuwanisa vavhoti dzidzo yepasi pachena, kugadzirisa nyaya dzezveupfumi, kugadzirisa mari inotambirwa nevari pamujikandigere, kusimudzira nyaya dzekurima nekupa zvikwanisiro kuvarimi, kugadzirisa migwagwa yenyika nezvimwewo. Ukuwo bato riri kutonga reZANU-PF kunyange hazvo risati raparura hwaro hwemafambiro arichaita kana rakakunda, riri kuti nhoroondo yebudiriro yaraunza munyika ndiyo inofanirwa kuva mucherechedzo wezvichawanikwa nevana veZimbabwe kana vakarivhotera zvakare kuti rive panyanga kwemamwe makore mashanu. Sarudzo munyika dziri kuzoitwa musi wa23 Nyamavhuvhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano remubatanidzwa wenyika dzekumawirira kweAfrica reECOWAS rati Mauto akamirira kupinda muNiger uye agadzirira kurwisa hurumende yeMauto iri kutonga munyika iyi, richiti nzira dzose kusanganisira kushandiswa kweMauto dziri patafura. Sangano reAfrican Union radzivisa nhasi kuti riri kutsigira danho reECOWAS padambudziko riri muNiger. Vamwe varimi mumatunhu akasiyana-siyana yemunyika vanoti kuburikidza nerubatsiro rwavari kuwana kubva kuhurumende, vari kushingaira kuti vaedze kudzora matangavo emombe mushure mekufa kwemombe kwakanyanya mukati memakore matatu apfuura. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vakawanda munyika vakafirwa nemombe zvakanyanya zvekuti vakawanda vavo vakatovhara matanga nokuda kwezvirwere zvakaita seteliariosis, chinozivikanwa nerekuti January disease, babesiosis, hachota, anaplasmosis, sweating sickness nezvimwe. Tsvakiridzo yakaitwa inoratidza kuti mombe dzinodarika chidimi chemiriyoni kana kuti 500,000 dzichikosha madhora ekuamerica mamiriyoni 150,000,000 kana kuti US$150 million dzakafa mumakore matatu apfuura. Kufa kwemombe dzakawanda kwakamanikidzawo varimi vakawanda kurima nechibhakira kana kuchera makomba, marimiro akafanana nechirongwa chiri kukurudzirwa nehurumende mazuva ano chepfumvudza, icho chiri kupembedzwa nevamwe asi vamwe vachichishoropodza vachiti kudzosera nyika kumashure. Pamusoro pekutenga mombe kune mamwe matunhu akasara achine mombe, vamwe varimi vanonzi vari kubatsirwawo kumutsiridza matanga avo nehurumende kuburikidza nezvirongwa zvakasiyana-siyana zvekudzororedzera mombe zvakaita sechemutungamiri wenyika chekuti murimi anopiwa tsiru raanoti kana rabereka opawo mumwe murimi mhuri yaberekwa. Chepresidential Heifer Pass On Scheme nekuberekesa mombe pasina mabhuru kana kuti insemination. Kune zvirongwawo zvakafanana nekuderedza kufa kwemombe dzichiurayiwa nezvikwekwe zvakaita sechepresidential ballistic program nezvimwe zvakasiyana-siyana. Uko mamwe makambani akazvimirira neasiri pasi pehurumende anonzi ari kubatsanawo nemasangano evarimi kumutsiridza matanga emombe. Mumwe murimi akafirwa nemombe 12 gore rapera vaAndrew Matapure vekwaZvimba vanoti vave kurima nechibhakera vachiita zvekuchera makomba.
Ndave kurima ndichichera makomba, izvo zvinoita kuti pandorima paite padiki.
VaMatapure vanoti havakwanise kurimisa netractor sezvo zvichivadhurira asi vari kuedza kudzoreredzera danga ravo.
Zvekuda kuhaya tractor zvinodhura.
Mumwe murimi wekumarondera mudunhu remasonaland east vakufandiko magaya vakafirwa nemombe asi vari muchirongwa chehurumende chekwanisa varimi mombe kuburikidza nekuti mombe dzibereke pasina mabhuru kana kuti artificial insemination vanopembedza chirongwa ichi. Mumwe wechidiki ari muchirongwa chehurumende chekwanisa vechidiki mombe chepresidential Heifer Pass On Scheme vataura ikapesa vanoti zvirongwa izvi zvakanaka asi panofanirwa kugadziriswa dambudziko rakamboita kuti mombe dzife kuburikidza nekwaniswa kwemishonga yekudhibhisa mombe. Sachigaro rwesangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Farmers Union amai mai wePGT vanoti zvakakosha kuderedza zvirwere zvemombe kuti mombe dziwande.
Hurumende ichitungamirirwa nebazi rezvekurima neresearch vakagadzira mushonga unoderedza zvirwere kunyanya genuary disease uye vari kukurudzira varimi kuti vatevedzere good agronomical practices.
Mukuru wechirongwa chekuberekeswa kwemombe pasina mabhuru izvo chiri kutungamirwa nechikoro chepamusoro cheChinoy University of Technology muzvari Raviro Machabango vanoti chirongwa ichi chiri kutambirwa nevarimi uye chapararira nenyika yose.
Chirongwa cheartificial dissemination chapararira zvakanyanya munyika yeZimbabwe kuburikidza neprogramu iri kuranwa neChinoy University. Chirongwa chiri kugamuchirwa zvakanaka.
Mukuru mubazi rezvekurima kudivi rezvipfuwo muzvinafundo Obert Jire vanoti zvirongwa zvehurumende zvekuwedzera uwandu hwemombe zviri kufamba zvakanaka.
Ndichaseta vamadokumend edu kuti zvokuprojekta mapuriro zvakaita sekufa sokuti
mombe dzakakosha muupenyu hwevanhu sezvo dzichirimiswa, dzichipa vanhu mukaka, dzichiroreswa, kuwaniswa manyowa pamwe nekushandiswa mamwe mabasa uyewo kutengeswa vanhu vachiwana mari yechikoro pamwe nekuita mamwe mabasa epamusha akasiyana-siyana. Pari zvino munyika munonzi mune mombe dzinodarika mamiriyoni mashanu. Tsvakiridzo yakaitwa nebazi reZimbabwe Resilience Building Fund inoratidza kuti zvikamu makumi mana kubva muzana kana kuti 40% vanowanawo raramo yavo kuburikidza nezvipfuwo zvinosanganisira mombe. Ndakamirira Studio 7 muChinoy, ndini Nunurai Jena.
Mutambi wemitambo yekutandadza veruzhinji ane mukurumbira munyika Davis Guja adzoka zvine mutsindo nemutambo wake unonzi Aikaka. Mutambo uyu uri kuitwa panzvimbo yeTheta in the Park muHarare. Izvi zviri kuitika mushure mekunge Davis ambobva kwenguva yakati kuti asuduruka pachikuva. Pasimond Lovu anotipa nyaya inotevera.
Mutambo uyu unodonongodza nekupenengura nyaya dziri kuitika munyika dzakaita seuori, utungamiri, kuondomoka kweupfumi nezvimwe zvine chekuita nemagariro evanhu. Guja anoti Aikaka mutambo unoburitsa kukanuka kana kushamisika nemamiriro akaita zvinhu munyika kana nharaunda dzatigere.
Wakanangana nezvinhu zviri kuita munyika. Dzimwe nguva mafambiro mumugwagwa kuti izvo unengori pakati perodhi woona kurudyi kune mota iriko, utaka kuri boshwe kune mota iriko, iwo mbunyikidzwa uri pakati sakaona kuti Aikaka.
Guja anoti zvakakosha kuti vanoita zvemutambo vanzwike kana vachitaura nyaya dzinoitika munyika sezvo vachisimudzira runyararo nebudiriro.
Tine chishuwo isu chekuti izvo sevanhu vemafirimu vetieta vemimhanzi tichakanangana nedonzo rekusimudzira nyika yedu pamwe nerunyararo panguva ino. Tinofungidzira kusiyo kana tichiita mitambo iyi kuchitaura mashoko edu whether mumafirimu oro mumhanzi tokumbira tipote tichiteererwa. Saka theatre uri patinoita mitambo yedu yemadrama ndozvangofanana izvozvo. Kana tichicreata zvinhu izvo maartists pane chicreata zvinhu hatingocreata zvinhu zvatinoera tichitefembera fembera.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Peace Building Initiative iro raimbove Zimbabwe Peace Trust uye vaimbove gurukota muhurumende yemubatanidzwa Amai Sekai Holland vanoti vanotambira kudzoka kwaGuja mukuvaraidza veruzhinji nemitambo.
Adzoka kuzotiratidza kuti tiri vanani, tiri kuita zvepi. Ini ndafara kuti vanga vachakabata mutambo uyu is the boy child.
Mozvinafundo vachidzidzisa paUniversity of Zimbabwe Dr. Kelvin Chikonzo vaudza Studio 7 kuti vanoita zvemitambo vane basa guru panguva ino nyika yakatarisana nesarudzo. Vatiwo kubva kare mitambo yaishandiswa kutaura zvinosangana nevanhu munharaunda dzavagere.
Asi zvinobatsira kuti mapolitisians azvive zviri kunetsa nokuti hasi wese munhu anogona kuwana mukana wekuenda kurali uye kuti zvinotipawo mukana wekuti tishandise nzira dzakawanda kunzwa zvinonetsa vanhu munharaunda medu kuitira kuti vacho vari kuda kuvhotera vazive zvinonetsa vanhu uye kuti vazive kuti vanozvigadzirisawo sei.
Mumwewo ari kufarira mutambo uyu mutambi wechidzimai Elizabeth Majongwe uyo ati mitambo inosunungura pfungwa dzevanhu uye kubatana.
Ndinoona theatre ichibatsira chaizvo kuti vanhu vapfavise pfungwa pane zvinenge zvakaoma muupenyu. Ndinoona zvakakodzera chaizvo nekuti sematauriranambo isapekutanga kuti zvinosunungura pfungwa dzevanhu toziva kumagarira kanaka nekubatana ndo zvatinowanya nyoshuwira munyika medu.
Mutambo uyu wakanyorwa nevanyori vatatu vanoti Stanley Makuwe, Patience Piri na Tinashe Muchuri. Wakavhurwa musi wechipiri Nyamavhuvhu 8 uye uri kuitwa kusvika musi wemugovera Nyamavhuvhu 12 uchitanga panguva dzemanheru. Guzha ndeumwe wavatambi munyika vakashandisa mabasa avo kuumbiridza budiriro nechenjedzo kuruzhinji munyika kwenguva refu. Takamirira Studio 7 Muharare, ndini Pasmo Ndlovu.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tine hurukuro nemuimbi anorova musambo wechimanje manje weamapiano achibatanidza zvemunyika nezvechitendero Zabron uyo akatamira kuMaryland iro svondo rapera. Ngatinzwe achitsanangura muhurukuro yaaita naIvans Zininga weStudio 7.
Zakatanga ndiri grade 7, that was a long time ago, but ndakazongoita kamukana kandakaita ndiri ku high school. I think first month ndiri ku high school kwakaitwa zvemacivics, and then I had Knox Nguni akauya kuzoperforma kukambo zvema high one. Neniwo ndanga ndiri paline up iyoyoyo. Ndandiendesa kuna na TBA kuchigutiro. From there ndakatanga kushandawo nevamwe vanhu vanga vane mukurumbira nekuchechi and all of that. Saka zvanga zvangosangana kuti kuchechi nekuita chakaenda kumastudio tichiimba zvemunyika.
Toda vanhu vakanyatsoti iwo uri kurova gospel here, uri kurova amenodzauri kuti dzemunyika ndo dzakaita sei?
Alright, saka pari zvino ndine EP randakadropa amapiano 2 amapiano singles ari papapo, and then 1 conscious reggae iri papapo, and then ndine 1 song yegospel inonzi Mune Simba yerumba iri papapo. So ndiri munhu ari flexible nekuita anything.
Saka vateereri vari kuitambira sei mimanzeni?
Vateereri vari kufara zvingaite. Singu rangu rakaita number 1 kuCanada only much like 2 weeks, riva number 1, and then right now song yangu inonzi Mjolo yanga iri pa Star FM International yanga iri pa number 3. Zviri kutambirwa zvakanaka.
Tarisewo kuti semuimbi matambudziko amunosangana nawo muindustry ndeapi?
Zvinonetsa kakurusa inyaya dzekuti music yacho inzwike kumba, nekuti cause uri kuAmerica munhu asanga achifunga kuti une mari yakawanda. Saka unosangana kuti nemadj arida kubhadharwa mari dzakawandisisa kuti tingoridzwa. Saka tozongotendawo vanhu vakafanana nemi kuti murungueri kana mangotistaga matiwana and motiunza pamberi penyika kuti vanhu vatinzwe vatiziwe. So tinokutenda zvikurusa.
Kana paine vateereri vakateerera panguva dzinoi, une mashoko yaungade kuvasiyira?
Endai munoteerera music iriko kuma platform ese pa YouTube makatsvaga Zabron, Apple Music. Saka tibatei, tisapotei, sanganai nesu kumasaisai.
Say what's a Friday, chintipaiwo kamwe chete kamuri kupisa nako kamunoda kuti tibude nako mudariro.
Pane song inonzi Mjolo.
Pandemic.
Mjolo the pandemic, vanhu kunezekana nenyaya dzemjolo. Saka Mjolo ine something, teererai muzvinzwiri.
Mjolo, heavy mdara.
Ngamuchinzwa kambo kanonzi Mujolo kachangoburwa na Donald Zabron mwanzwawo zvakare hurukuru yaaita naIvan Zininga weStudio 7. Musakangano wachirongwa chedu chelive talk na 8 PM manheru ano, apo tiri kutarisa nezvemisangano yekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo iri kuitwa nemapato ezvematongerwo enyika pamwe nezvimwe zviri kuitika munyaya dzesarudzo. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro wenhau zvakare. Dare repamusoro High Court rarasa chikumbiro chevaimbo venhengo yeZANU PF vasevhi vakatsukuvere chekuti SI 140A iraswe. Anokoneka nemufaro ndini Jonga kandemiri ndokusiya muina Praxidus Jeremiah.
Soko izika tisenda baku VOA Njebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Ngithathele ithuba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lwesiShona. Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolwesihlanu, mhlaka 11 Ncwabakazi 2023. Mpresidis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ndawu yakuzokutauri lai. Kutinokumbira kuti muve ne understanding yokuti we must align to God the better. Kana mune mutungamiri anoti kamwari anotira vanhu vamwari.
Umkhokeli webandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa uthembise izakhamizi zeDTL eVictoria Falls ukuthi engakhethwa kulinyanga ukuba ngumongameli welizwe uzaletha intuthuko.
Uphambanisile sibili uba uchitati noma nje simhlonika sinathola ukuthi lokhu akuqumileyo ayisikho sibili. I-Electoral Act isiguquliwe.
Umthethwandaba waphezulu owe-High Court namhlanje lahlele khatshana isicelo sowayeyinkokheli yeZANU PF uMnumzana Sylvia Kasukwere esokuthi i-statutory instrument A silahle ngoba sisephula isisekelo sombuso welizwe. Njalo bekugcwele kunyakazela abantu bebuye ngobuningi e-amphitheatre koBulawayo, kuculwa kugidwa kukhunjulwa ababili abaculi ababengamalunga eqembu lomculo owerumba ele insimbi seJwane ababhubhele engozini yomgwaqo ngeviki edluleyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umkhokeli webandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa uthembise izakhamizi zeDete leVictoria Falls ukubana engakhethwa kulinyanga ukuba ngumongameli welizwe uzaletha intuthuko kuzo zonke indawo zelizwe. Unokuthaba Dlamini usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Esethula imibono emqoka yebandla lakhe egoqela intuthuko, ukuqeda ubusela, ukugcinwa kwamasiko kanye lokuxazulula udaba lwegugura wundi, uChamisa utshele abalandeli bakhe ukuthi lokhu kuzafezeka kuphela nxa bengamvotela kukhetho oluzayo emalangeni alitshumi lambili azayo. Umnumzana Peter Muleya osekela ibandla leli esigabeni seJambesi uthi izinga lobuyanga emaphandleni liyesabeka njalo kakulasizo abalutholayo. Uthi mihla lamalanga babikelwa ngohlupho njalo iningi selidlwe ngula.
Akula into bayihola uhorisa khona le mashonarendi ngapha ematebrendi akula litensikayo. Yeah, akula into esika abantu bayadubeka, akula kudla, abaholi lutho, akula into ekhona. Nabadala bari more than 7 to 60 years, akula into bayitolayo but ngale emashonarendi bayadola.
Unkosikazi Lethiwe Shoko yena obesuka elukhosi ukhala ngokusweleka kwamathuba emisebenzi.
vana leso vari kushukeka vari kumagori vari kujaikwa vavura museveni ndozvo tiri kuti atenhu vana veso vaadzoka muno Zimbabwe vokara hambavona sonzi tiri kumusekenda zviri kudzingaro dzavanjirira timuti agwase kuvira agwase vana veso vadzioke inyika ikari kwembe yakavedechii.
Uchanisa uti engakhethwa uzaba labaqondisi ministers abazakhethwa ngabantu kuzigodlo zonke. Uthi njalo amandla okhetho lwamakansila labamele idale lephalamenda azavela ebantwini, njalo abazakhipha laba loba siphi isikhathi nxa bengasafezi izifungo zabo zokubamela. Uchaze njalo ukuba ngomvulo lo baza kuthi gwaqa behluzisisa ivoters roll, engeza ukuba kunengi okungahambi kuhle phakathi kwayo. Njalo umlawuli wedale lephalamende umnumzana Jacob Mudenda laye obebuthanise abebandla lezano PF emaphandleni ekachechethe lamhlanje utshele abalandeli laba ukuba bafuze bakhethe inkokheli ezabamela kuhle njalo ibe lobudlelwano lomangameli uEmerson Mnangagwa.
Kanti ingono laphambili ingaphi? Ingono laphambili iletwa lijombo ngalikhethe UMP weZanu PF litombo elizafika phezulu konalo kupresident Mnangagwa. Ngalikhethe UMP onguye weZanu PF litombo elizafika ephalamende lapho ekhokhela khona. Na iphalamende indlu yomthetho yonke ekhonapha ezweni kulapho ebunjwa khona. Now nxa ungusipika kumbe lowo okhokhela iphalamende alisuwe sipika walapho ozala khona kuphela, ungumkhokheli indawana zonke.
Abebandla lezano PF babe lomunye umhlangano njalo emvuma okhokhelwa ngumnumzana Emerson Mnangagwa. Iningi labakade bekulomhlangano ngabebandla lokholo lwesipostoli abeJohane the Feast of Africa International Apostolic Church. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Umthethwandaba waphezulu owe High Court eHarare namhlanje ulahle isicelo sowake waba yisiphathamandla seZanu PF uMnumzana Xavier Kasukuwere esokuthi kwesulwe ukuguqulwa komthetho wezokhetho owe-Electoral Act okwenziwe kusetshenziswa iziqondiso ze-Statutory Instrument 140A. Inguquko le iphathelane lokwamukelwa kwamavoti eposo yeZimbabwe Electoral Commission. Ukasukuwere ubefuna ukuncintisa kukhetho lukamongameli ezimele kodwa wavinjwa ngumthethwandaba. Umthetho obukhona ubusithi amavoti eposo kumele abe sefike ezek sokusele amaviki amabili ukuthi lwenziwe ukhetho. Kodwa phansi kwe-statutory instrument le, amaviki amabili la ehlisiwe aya kunsuku ezintathu kuphela. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxeye legqwetha likakasukuwere unkosazana Jacqueline Sande yena uthi abavumelani lesinqumo lezi esethulwe ngumahluli uJustice Tawanda Chitapi.
Asinqumo lwethu thina sithi uphambanisile civil ubaba uChitapi noma nje simshonika sinasona ukuthi lokhu akuqumileyo ayisikho civil. I-Electoral Act iguquliwe njalo-ke nxa iguquliwe kusho ukuthi lokhu abakudintileyo kumele kusebenze kulolu khetho oluzayo, hhayi lolo luka-2023 ngoba yikho kuthiwo-ke yi-constitution yeZimbabwe ikuzalana kupula umthetho electoral act kumele ke ungasebenzi nxa kuyikuthi ulanga lokhetho seliqanje. So sibona ukuthi ukhambanisele sekulekwabo isikhathi njalo ngokunjalo sizabona ukuthi siyehambise phambili yini indaba le e-Supreme Court ukuthi siyephikisana nalokhu akuthileyo ngoba thina sithi hhayi kubona kwakhe ephibili kabonanga kuhle.
Isinqumo sokuthi liphikise lolu daba kumbe lingaluphikisi likhangelela ukuphuma laso nini?
Hayi, sizabe silitshela kuthi amalanga azayo sizabe sesibone ukuthi sihambise yini indaba siyikhweze yini phambili inkantolo yaphezulu e-Supreme Court ngoba thina siphikisana lokubona kukaJustice Chitapi ukuthi yena uthi hhayi akuguqulanga lutho ngoba nxa kuthiwe amalanga ebeyi-14 setshintshiwe aba ngamathathu. Sokuthi ukuthi sekutshintshile umthetho wokuthi yena nxa utshintshile sokuthi ukuthi i-constitution ekutshoyo ukuthi nxa lingaguqula umthetho o-electoral act kumbe ama-electoral laws noma ati thina siyaze kumele engasasebenzi nxa kuyiphinga ngale lokhetho sekuqanjiwe. Futhi ukuthi umthetho lo olethwe i-SI-148 kumele usebenze, asiwuphikisi ukuthi wona awusebenzi kumbe awufakanga ekusemthethweni kodwa thina sithi kumele usebenze ekhethweni oluzayo hatshi olika-2023.
Sibone lisiya emthethwandaba lifuna ubaba kaSukwere avunyelwe ukuncintisa langaphumeleli kulolu daba. Kathesi libuyelile enkantolo lifuna ukuthi inguquko efakwe kumthetho wezokhetho ilahlwe galiphumelelanga njalo. Abanye bathi kulezo mbusazwe phakathi, lina njengamagqweta kaSukwere lilubona njani lolu daba?
Thina sabe sokhu siphikisa nje noma sibona ukuthi inkantolo zethu zilokhu zigqoba okungayisikho zikhuluma zibona ukuthi hhayi ubaba uSukwere kamela ngabe khona ekhethweni kodwa thina sabe sibona ukuthi hhayi lokhu bayakutho nje kodwa lo oletha udaba lakhe umabhemangana sazangane lisa ukuthi athengise sibili ukuthi upresident ezakaSukwere ubengekho lapha eZimbabwe okwenyanga ezidlula 18 zilandelana. Ngokunjalo nje sibona ukuthi amakhethethi la ukugekwa kwabo kumbe ukukhangela kwabo izindaba lezi ezibuya phambi kwazo ayisikho sibile okumele bakwenze. Ungani ngabe kunokuthi kunokwesaba phakathi kumbe ungani kunalabo abaphezu kwabo abangani bayangeneli indaba zakhona ngoba sabona ukuthi umthetho sibile awusalandelwa sokungani kwenzela ukuthi nje kube munye phakathi lapha emaseni nangaka ngani kafuni sibili ukubona ukuthi zakaSukwere lapha ekhona ekhethweni ngoba ngani yesana ukuthi zamtshela indaba zakhe. Sibona njalo ukuthi lokhu noma sisiya phambili sabe lokhu esilicelayo ngoba udaba lolu alukhangela ngendlela efanele.
Unkosazana Jacqueline Sande ligqwetha likamnumzana Sevia kaSukwere owababa isiphathamandla seZanu PF limuzwe ekhuluma ecingweni lapho lontungameli Nkomo owe-Studio 7. Abesifazane abazavota kukhetho lukamhlaka 23 Ncwabakazi bathi bona bafisa ukubana uhulumende ozangena embusweni abe ngozaqakathekisa indingeko zabo ezigabeni ezijiyeneyo zempilo ezigoqela ezempilakahle, ukuvuselela umnotho, ezokutholiswa amanzi ahlanzekileyo, ukuhlanzeka kwendawo abahlala kizo, ezemfundo lokunye. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abesifazane laba bathi amabandla ezombusazwe bahlezi bethembisa izulu lomhlaba sikhathi sonke lapho kusakhankaswa kodwa kube yinto engafezekiyo lapho sebebumbe uhulumende. Unkosikazi Vina Ayivimoyo wasemzini wekuwadzana yena ophila ngokuthengisa uthi ulethemba lokuba kuzofezeka lokho okuthenjiswayo lapho sokulohulumende omutsha.
Ma kungaba liqiniso ukuthi bazasilungisela kungasijabulisa lakho njalo labazukulu esibagcinayo, labazukulu intandane eziyi-5 engizigcinayo emfisa ukuthi ziye esikolo zale siye esikolo noma mina ngingafundanga kodwa bona bamele baye esikolo.
Unkosazana Ellen Shiriedenga umsekeli kanobhala wohlangothi olubona ngezokhetho kubandla le Citizens Coalition for Change uthi abebandla lakhe bazinikele ukusebenzela abesifazane abaswelayo kanye labakhubazekileyo.
Nxa sikhangele elizweni ukuthi i-social services yethu ayisayenelisi ukuncedisa laba abadubekayo, okumqoka yikuthi bathole amathuba afana labesilisa, njalo bephiwe amathuba okuthi bakwanisa ukwenza imisebenzi yabo yezandla ezabanika imali kulokutshona bengabacelayo imali kumbe bemelele uhulumende ukuthi abanike imali.
Umqondisi obona ngokwethulwa kwemibiko kuZANU PF, uMnumzana Farai Marapira, uthi uhulumende webandla lakhe uhlezi esebenzela ukuthuthukisa amathuba abesifazane lozulu nje jikelele.
I think leaders need to learn to talk to their people, be accountable for themselves. These are the things the electorate is looking at.
Ngicabanga ukuthi inkokheli kumele ifunde ukukhulumisana labantu, iziphendulele ngokwayo. Lezi yizo izinto abavotayo abazibhekileyo.
Isikhulumeli sebandla le-Labour Economists and African Democrats Lead, uNkosikazi Roslyn Gwese, uthi lokho bekungafezeka ngabe bekulabesifazane abaningi abancintisayo kukhetho lwalonyaka.
Umuntu wonke ongumfazi kavotele umfazi, whether ngweZANU PF kumbe ngweTCC kumbe ngweMDC kumbe ngweLead, umuntu ongumfazi kuphela, umuntu wonke ongumfazi asivotele namfazi, ngokuthi out of 11.1 abafazi laba futhi bengaluza abanye. Anti yabona ukuthi inamba yabantu abangafazi iyalokhu isiba lutshwane, yikho esikuyalayo khonokho sithi thina abafazi sibaningi kedlula abantu angamadoda lapha eZimbabwe, asivotele nabafazi bengene bonke banabi 11.1.
Kodwa umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo le-Democratic Official Party oncintisa kukhetho lukamongameli, uMnumzana Harry Peter Wilson, uthi lokhu kungafezeka kuphela uma abesifazane bengavota besebenzisa ingqondo zabo, hathi ukukhangela ibandla.
Akula msebenzi, akula lutho akwenzekalayo, yonke izinto zisipho ngibayeke ephelileyo. Mina ongumnikazi we-party ozi-presidential candidate e-Democratic Official Party, yi party bavele beyivotile mhlaka 23 August 2023. From then izabasusela phansi baye phezulu abantu beZimbabwe.
Isiphathamandla senhlanganiso eyeZimbabwe Democracy Institute ZDI, uNkosazana Patience Sibanda, uthi bakhangelele ukuba uhulumende omutsha uzabe engohlonipha amalungelo abesifazane.
Ngoba nxa ungathi uyananzelela ukuthi kathesi ikakhulu laba abangabe bengena kwezombusazwe, uyananzelela ukuthi bahlukunyezwa njalo abahlonitshwa, bayatshaywa, bayabulawa abanye. Abanye uyananzelela ukuthi ku-social media abahlonitshwa, kukhulunywa lokhu lalokhuyana. So lokhu kube sekusiba yinto eyenza abanye abesifazane bengangeni kwezombusazwe. Ngoba kathesi uma singathi sikhangela i-statistics, uzananzelela ukuthi abesifazane abangenileyo kathesi kwezombusazwe balutshane as compared to ababekhona ngo-2018.
Lanxa abesifazane kuyibo abayisilinganiso esiphezulu ukwedlula abesilisa kunani labantu abaselizweni, balutshwana abaphatheka kwezombusazwe lasezikhundleni zobukhokheli kunhlangothi ezishiyeneyo zempilo, okuyisimo esiyimigoqo ekugcwalisweni kwendingeko zabo. Kunje munye kuphela owendelise ukubhalisa ukuthi ancintise kukhetho lokudinga umongameli welizwe, uNkosikazi Elizabeth Valerio, okhokhela ibandla le-United Zimbabwe Alliance, laye ongene nzima eseze waya emithethwandaba ukuthi avunyelwe. Abacubungula ezombusazwe bathi lesi simo asisihle ngoba sengezelela ekwehliseni amathuba okuthi zinakwe izikhalazo zabesifazane abafisa uhulumende abanakekele kizo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Is
izakhamizi zakobulawayo zamukele ngemibono ehlukeneyo uhlelo oluqhutshwa ngabekomishini ebona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission lokufundisa uZulu ngezokuvota, zisithi bezivele zilulindele bese luphuzile ngoba sokusele insuku eziphansi kwamaviki amabili ukuba luqhutshwe ukhetho lokudinga umongameli, amalunga edale lephalamende lamakhansila. UAnastasia Ndlovu ekobulawayo usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labantu bakobulawayo bathi lanxa kukuhle ukuthi abezek baqhuba lolu hlelo njalo luqakathekile, udubo nje ukuthi solusenziwa isikhathi sesiphelile sokungasensuku zatshwala ukuthi ukhetho luqhutshwe elizweni. Isakhamuza kobulawayo umnumzana Fanuel Moyo uthi ukhangelele ukuba bafinyelele kuzo zonke indawo.
Uhlelo lwenziwa yizekilo right sibili lokufundisa abantu and lusemthethweni ku-right kakhulu, kodwa ngesikhathi esebenza ngaso kathi sibona ngani ama-elections election date seseduzane, so angazi ukuthi bazakwanisa yena ukuthi befinyelele abantu bonke. So ikho lapho engingakwazi khona ukuthi bazakwenza njani, kodwa ayikhona kuhle kakhulu ukuthi befundisa abantu ngokuvota.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Sibanganini yathi kodwa ekhala ngokuthi uhlelo lolu luphuzile.
Salamukela uhlelo lwevota education baphuza ukuluqalisa. Salamukela uhlelo education baphuza ukuluqalisa.
Esinye isakhamuzi sakobulawayo unkosazana Nokuthula Mlotsha uyaluncoma uhlelo lwezeki.
Siyabonga ukufundisa ngohlelo lokuvota, beqhubekele ngalo njalo lusiya phambili.
Umnumzana Nkosilathi Mpofu owezeki ongomunye wabafundisa abantu ngezokhetho uthi amabizo abazavota ayabe ekhona endaweni zokuvotela kusukela mhla ka 11 kusiya mhla ka 12 Ngcwabakazi.
Ngo-7 ekuseni kuze kuyevalwa ngo-7 ntambama, sithole izithupha zethu eseplastic kumbe esezenge kumbe ipassport evalid eZimbabwe, uqonde ku-polling station mhlaka 23 August. 2 days before ku-polling station amabizweni abe khona ku-voters roll eyabe ifakwe emdulwini, liyakwanisa ukuhamba liye-checker. Then even liyakwanisa ukuchecka ngamafoni enu, ungatshaya *265#, iyaphuma i-polling station yakho okumele uqonde kiyo mhlaka 23 August 2023. Libe kwasithi ngama-harmonized election esivotela khona abantu abathathu ngelanga eliyi-1. Ama-elections i-1 day kuphela. Siyabe sivotela ukansila, sivotela u-MP, sivotele u-president.
Uhlelo lwabezeki lokufundisa uZulu ngokuvota lusekelwa isisekelo sombuso selizwe kusahluko 12 section 238, njalo alulamigoqo njengokubhalisela ukuvota lezinye inhlelo zezeki. Inhlanganiso ezizimeleyo lazo zilelungelo lokufundisa abantu ngokuvota, kodwa kumele beqale bethole imvumo uzeki. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Ichi Waza Waza Friday my darling. Waza Friday
bekugcwele kunyakazela abantu bebuye ngobuningi e-amphitheatre kobulawayo
kuculwa, kugidwa, kukhunjulwa ababili abaculi uElvis Mathe odume ngegama lokuthi Maeli lomunye wakhe uThembi Nkosi Maviri Mpofu obechaya ingungu ama drums bengamalunga eqembu lomculo oweRumba ele insimbi zeJwane ababi zeJwane ababili laba babhubhele engozini yomgwaqo osuka koBulawayo siya eVictoria Falls ngomgqibelo weviki edluleyo. Kubika intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisasanda.
Ekhuluma embuthanweni obabili abaphiwe inhlonipho yeqhawe lenkululeko yesizwe, umphathintambo wedolobha lakoBulawayo unkosikazi Judith Ncube uthe uhulumende udabule ngesehlakalo esehlele leli qembu.
Abanye bethu bagcinwe yimufa nakho babelephambi kwethu. Abanye siyabakhanyela esibhedlela, abakhulekayo sicela sikhulekeni ngoqobo, sicela umusa ungenele kuzimbuli. Kuthanda ukubonga ngokuqakathekileyo ama-artist, hlalani linjalo zihlobo zami. That's the way to go, unite for a cause.
Uthathu wabo kaThembi Nkosi Maviri Mpofu otshone kulingozi uNkosazana Thembele Nkosini Makhwelo ulandisa ngomfo wabo.
UThembi Nkosi wakhuliswa ngumamami, umamakhe wabhubha kudala, ebezelwe yi-1 kumamakhe. So umama wamthatha emncane wamkhulisa wamfundisa. Kubuhlungu kakhulu, ngilahlekelwe ngoba vele sikhule sitshayana lo Maviri, sidlala sitshayana, sinikana ama-nickname. Kubuhlungu kakhulu.
Abaculi abaningi bathi balahlelwe ngokubhubha kwababili laba, okufakazwa nguClement Magwaza abakade besebenza labo.
Abafowethu bengiphila labo kabuhlungu, basithiye kabuhlungu. Okwenzakeleyo kubuhlungu bantu bakethu, yazi kukhathaza imimoya yethu kakhulu. Inkosi kayingenele uBrem umfoti la lulame labafana abasesibhedlela balulame sikwazi ukuthi siqhubeke ngemsebenzi siphambili. Engakubi kakhulu bantu bakithi ukuthi lingaphela amandla ade libasupport abafowethu.
Omunye umculo olodumo osekuhlukeni ngonkwali
Maeli lawo Maviri, hayi lisichile isikhala esikhulu kakhulu, lisise ubuhlungu kodwa kungasenani kube yintando yenkosi. Thina wethu ukuthi silikhulule lihambe, lihambe kuhle, lilale ngoxolo. Siyalithanda.
UThandidlana ucula ekoBulawayo ukhala ezimathonzi.
Inhliziyo yami iphatheke kabi, inhliziyo ibuhlungu ngokulahlekelwa ngobhuti bethu emculweni ngesihluku esingaka. Sengathi uJehova angaphoyisa amanxeba kwabaseleyo, imuli labangane lesihlobo. Sengathi imiphefumulo yabo ingalala ngokuthula.
Imbongi yelodumo Albert Nyathi uthi isizwe seZimbabwe silahliwele kakhulu.
Mhlaba kawunoni, mhlaba kawusuthi, mhlaba kawulandloni. Thatha abafana abancane, abantwana abancane besikhangelele kuwe. Inhliziyo zethu zigcwele usizi, inhliziyo zethu zidabukile kakhulu okulahlekelwa ngumaEli loMaviri. Sinethemba lokuthi la majaha aseleyo azaqhubekelisa umsebenzi abawuqalayo phambili. Ngithi majaha, ngithi bantu abami, lalani ngokuthula.
Namhlanje idumbu samuyi uElvis Mathe sikhanjiswa ekhaya kibo eMagalela eToloto, lapho azanqotshwa khona uThembi Nkosi Maviri Mpofu, yena ozabe wayeluveli koBulawayo ngesonto.
Mihle imisebenzi kamaEli Elvis Mathe, mihle imisebenzi kaThembi Nkosi Maviri Mpofu, insimbi zeJwane yisizwe.
Namhla amaqembu ezomculo azatshaya kuze kuseToloto ephelekezela abangani babo. Yimele Studio 7, ikamela muEzra Chisasanda. I'm gonna put you in the middle of the road.
iqembu lelo ele insimbi zejwane sithi dudu kumuli zabafelweyo abafele engozini zomgwaqo uma eli kanye lomaviri kulayitok namhlanje likhumbule ubana sikhanyela kusabalala kwenkokeli zamabandla ezombusazwe endaweni zonke zelizwe sikankasela ukuthola usekelo lokuvotelwa kukhetho sokusele insuku ezilishumi lambili kuphela ukubana ukhetho luqhutshwe. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje oluvalelisayo ngu-Pastor Jeremiah.